manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 7 2017 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vagari vemuHarare nekumasvingo kusanganisirawo nzvimbo dzakawanda munyika vanoti havasi kufara nekudzingwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa muhurumende nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Utungamiri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai unoita musangano wekuzeya mafambiro ari kuita chirongwa chekunyoresa vavhoti. Chizvarwa cheZimbabwe vaSolomon Tembo vari kukwidza musarudzo yameya weAllentown guta riri mudunhu rePennsylvania muno muAmerica vapinda musarudzo nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vachitsigira vaiva mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vatore matomu kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti havasi kutambira kudzingwa kwavakaitwa nezuro. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vashara nevatori venhau muHarare nhasi sachigaro vesangano riri kuzvidaidza kuti Zimbabwe Youth Action Platform vatondera ichidawa vati havasi kutambira kudzingwa kwavamunangagwa vachiti vacharamba vakamira navo kudzamarava vemutungamiri wenyika.
Mudzimai ndo unotumwa semouthpiece, ndo patinoramba. Unoita mouthpiece yekunzi vanotaura zvokuti nozvokuti nozvokuti, ndo zvatakutuma, handizi. Asi papo ndo patarambwa zvi, ngatibetseranei, handizi. Haudzingi opa musangano uda kusara nani? Haudzingi china masa musangano uda kusara nani? Haudzingi Mnangagwa musangano uda kusara nani? Izvi zvine chekuita neava ma anti-revolutionaries aya. Handizi vasina chero history one iyo ndokunzwe kuita mudzimai kunzwe kuti wakazotorwa apo 99 woiswa pachinwa apo. Handizi vanhu ivavo havana any nhoroondo nechekuita nehondo.
Mumwe wechidiki ari muboka revana vevaimbova varwi muhondo yerusununguko reChildren of Zimbabwe War Veterans Association kana kuti kozwa vakoza nai Mandipanga Chirigo vati chiri kunetsa ndechekuti vaMugabe hapana matanho avari kutora kuchikwata cheG40 chavanotiwo chiri kuita kuti muzano PF muite bvonda waponda matambiro ezvidhakwa.
Amunangagwa angu asina shungu nechigaro chapresident asi vanhu vaiti kana president vazosiya vaMunangagwa vozotongawo ndo chanjiri shiro yenyika yese zvinozivikanwa nemunhu wese. Hapana kana pana akatumwa navaMunangagwa kunzi enda unoti ndoda kuita challenge ya president inhema. Kana pana akatumwa navaMunangagwa kuti ataure kuti anoita president inhema.
Nyanzvi nyadzo zvematongerwo enyika uye vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vati vaMunangagwa vangatoumba bato ravo kana vachida kuramba vari mune zvematongerwo enyika.
VaMunangagwa vatodzingwa. Kudzingwa kwakangoitwawo mai mujuru ndokwaitwawo vaMunangagwa. Kureva kuti iko boka ravo kana takatarisana neZANU PF zvaakunetsa kuti vasumuke vari muZANU PF. Kana kuri kuti vanoda kusumuka munyaya dzezvematongerwo enyika vaakutozviitira vari kunze kwezanupi.
Vaenderera mberi vachiti zvavave pachena kuti vaMugabe vari kuda kusiyira mudzimai wavo amai Grace Mugabe chigaro.
VaMugabe vanokwanisa kuzviita zvezanupi efu kana takatarira nebumbiro romutengo hazvinei nekupinda kwavice president. Vice president unosarudzwa nomutungamiriri unova president achisarudzwa kuti aite basa zvinofadza amudoma kuti apinde. Kana vice president asingachafadzi wamudoma uyu Zvino rauti wamudoma une masimba okumubvisa. Kana amubvisa une masimba zve okupinza umwe kudoma umwe.
Vamudzengi vati wazvinyatsozivikanwa kuti vamunangagwa vane rutsigiro rwakakura zvakadi kune vari muchiuto. Zvinganzi vari muchiuto vangarambe vakamira navo. Mumwe wevatevedzeri waMorgan Tsvangirai vaNelson Chamisa vati vari kufara nekusagadzikana kuri muzano PF panyaya yekudzingwa kwavamunangagwa.
Kunogona kutoti hurumende ikurumidze kuti ichigadziriswa. Hurumende zvino hurumende kana yaponja kureva kuti yakuda kugadzirwa nechimbi chimbi takuya kane mavhiri. Ndosaka tine MDC Alliance. Saka tiri kufara zvikuru kuti Gonzo naChingai zvaburana.
Vamunangagwa avo vakadzingwa basa navamugabe nemuvhuro vanonzi vanga vachitungamira chikwata cheTeam Lacoste icho chinonzi change chironga kutora matomu kubva kuna vamugabe kana vachinge vabva pachigaro uku amai mugabe vachinzi vari kutungamirira chikwata cheG40. Hatina kukwanisa kutaura navamunangagwa kuti tizwe kuti vachaita sei zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa basa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, vamwe vatsigiri veZANU PF chikwata cheTeam Lacoste Masvingo vanoti havasi kuzovhotera mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nebato ravo musarudzo dzegore rinouya, vachiti havasi kufara nekudzingwa kwakaitwa vamunangagwa. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri vakawanda veZANU PF vanoti chakaitwa navamugabe zvasiya bato ravo rizinyekenyeke, izvo zvichaita kuti rikundwe zvichitevera kudzingwa kwemunhu ane rutsigiro rwakasimba mudunhu reMasvingo neMidlands. Mumwe mutsigiri weTeam Lacoste muzvare Netsai Chikungo vanoti vave kutofunga kutsigira mapato anopikisa.
Zvinonetsa because vanhu ivava vaka vava kutozoti bohwa manje. Izvo vata kutongofungira ingadai vatongotipa zvedu tiwane hedu kutovhotera zvedu kana MDC maalliance leaders arunza achauya. Because hazvichatobatsiri vatoparadza musangano apa.
Mumwe mutsigiri weTeam Lacoste aramba kudomwa zita rake achityira upenyu hwake atiwo vangomirira sarudzo kuti vatsive vamugabe.
Mutsigiri weZANU PF takagumbuka zvikuru nekudzingwa kwakaita vatungamiri vedu vose muMasvingo kusanganisira naVice President wedu vamunangagwa. Naizvozvo takagumbuka kuti tatarisa pachaitika maelection 2018 tinoshanda navo.
Nezvino chikwata cheG40 chinotungamirwa navaAmasa nenjana sachigaro akatsiva vaEzra Chadzamira chakakurudzira kudzingwa mubato kwevakuru vebato muMasvingo vanoti vaJosiah Hungwe, vaLove Momatuke, vaPaul Mangwana, vaClemens Makwaremba uye vaChadzamira. Team Lacoste inoti haisi kutambira zviri kuitwa neG40 uye ichiramba ichitora vachadzamira sasachigaro wayo muMasvingo. Mutauriri weTeam Lacoste muMasvingo vaRonald Ndava vanoti havasi kuzotambira kudzingwa kwevakuru vavo muMasvingo vachiti musangano wakaitwa nezviro havusi pamutemo.
Macoptions executive yeMasvingo vari 7. Saka izvi tinoona kuti kureswa kwavakaita vakareswa zvakakura vachireswa province ino. Uyo vachirishira executive ino. Saka ndofunga kuti musangano denu wambovapa chirango chekuti vambomiswa padivi tichiinda mberi. Nokuda kwekuti vakokwa vanga varipo vatinofunga kuti vanofanira vachitipa guidance vachiziva musangano. Vana comrade Muzembe na comrade Chumba masisi members vanoatenda any legal meeting yavanonyatsoziva kuti ava they don't constitute a quorum to call for any meeting or neither to make any changes to the executive of the province. Saka zvese izvi tinozviona zviri zvinhu zvisinganyatsokunakira province yedu, uye zvinokonzera a lot of disunity kumamembers emusangano.
Asi nhengo yepolitic bro vaWalter Muzembe avo vanofungidzirwa kuti ndivo vava kutungamira G40 kuMasvingo vanoti izvi hazvikanganisi ZANU PF pasarudzo nekuti yangodzinga mapete anga apinda mumukaka.
ZANU PF chatowina 30 out of 26 kana maconstituents edu ari 26 towina 30 ndo level of confidence yetinayo kuno kuMasvingo province. Asi mukaka wanga wapinda mapete zvakatabvisa mapete kuti vanokwanisa kudya mukaka zvakanaka.
Hanzi munyaya dzeizvo vatongerwa venyika muMasvingo vatinaye mapingure vanoti uku ndo kwava kupera kweZANU PF iyo inogona kukundwa musarudzo ikaramba ichirwisana kudai.
Isu tinotorese vanhu vakazvimirira zvedu pakutarisa zvematongerwo enyika izvi. Tinoona kuti vamugabe vazvisikira moto muziso nokuti vamunangagwa mukaranga kawe muno anga agara nesapoti yake kuno kuzasi kuMasvingo kusaka pano tinetsei kuti vamugabe vakatarisana nemaelections akaoma kudai awa nao tingareverana nemauti vanhu havachavhotera musangano weZANU PF.
Hondo yekudzingwa vanofungidzirwa kuti vanotsigira vamunangagwa iri kuenderera mberi zvichitevera kudzingwa nhasi kwevatungamiri veTeam Lacoste kwachivi. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndiri Gandri Maramba.
Mutungamiri webato rezapu vadumiso Dabengwa vanoti zvinogona kuitika kuti vechiuto vapindire munyaya yekudzingwa kwevaive mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa sezvo vamwe vemuchiuto vasiri kufara nezviri kuitwa navamugabe. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachipindura mbvunzo wekuti vanoona sei mamiriro ezvinhu munyika mushure mekudzingwa kwakaitwa vamunangagwa muhurumende, vadhavengwa vati kupindira kwevechiuto munyaya iyi chinhu chinogona kuitika. Vadhavengwa avo vange vachitaura pachiitiko chekuzivisa nezvekuvamba sangano ravo reDr Dumiso Dhavengwa Foundation nhasi muBulawayo vati ivo havangadi havo kuti izvi zviitike, asi vechiuto vanogona kubvuta masimba uye izvi zvinogona kukonzera mhirizhonga nekudeuka kweropa munyika. Vati semaonero avo kubvuta masimba kwevechiuto kwakadaro kunogona kutsigirwa neveruzhinji.
The possibility of a coup cannot be ruled out. I would not like to see it happen.
Kuti vechiuto vanogona kubvuta masimba kubva kuhurumende hachisi chinhu chinganzi hachikwanisike kuitika. Handingadi hangu kuona zvakadaro zvichiitika, zvikuru kana pakave nekudeuka kweropa kana mhirizhonga yakakura. Asi nerimwe divi, kana izvi zvikave iyo yega nzira yekugadzirisa zvinhu munyika uye zvikaitwa nevanhu kwavo, ndingati ndine chokwadi chekuti vanhu ivavo vanogona kuwana rutsigiro rweveruzhinji.
Murwi wehondo yerusununguko pasi pemauto eZipra, retired Colonel Buster Magwizi, avo vange varipowo pachiitiko ichi, vaudza Studio 7 kuti kupindira kwemauto munyaya yavamunangagwa kunogona kuitika kana pakave nevamwe vakuru vakuru vemuchiuto vangadzingwawo basa. Retired Colonel Magwizi, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro zvekuvaka runyararo, vati kubvuta masimba kwevechiuto kunogona kugadzirisa mamiriro ezvinhu munyika, ndokunge vechiuto ava vakazodzorera masimba kuvanhu nekukasika. Mushure mekudzingwa kwavamunangagwa nemuvhuro, vanhu vakawanda vari kutyira kuti munyika munogona kuita mhirizhonga mushure mekunge vechiuto vabvuta masimba kubva kuhurumende sezvo vamunangagwa vachinzi vane rutsigiro rwemauto. Mutori wenhavana oshanda akazvimirira ega uye ane gwaro repadande mutande raanonyora zvikuru pamusoro pezvematongerwo enyika, Thelma Chikwana, anoti anobvumirana nemaonero ekuti kudzingwa kwavamunangagwa pamwe nekusimudzirwa kwaamai Grace Mugabe kunogona kukonzera kusagadzikana munyika.
Izvozvo zvaitwa naamugabe izvi yacho national security issue yekuti ivo mai Mugabe ava kukwiridzirwa kwavari kuitwa, vari kukwiridzirwa pamusoro pekunge vatsikirira vamwe vavo pasi, vanhu vamwe vavo vandiri kutaura vanhu vakarwa hondo yerusununguko navamugabe. Saka izvi ndinoona zvichikonzera mhirizhonga munyika.
Mukuru wesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics, Vanko Slati Moyo, vanoti havaone mauto achida kutsigira vamunangagwa nenzira yekubvuta masimba kubva kuhurumende, vachitiwo izvo zvingadai zvakaitika kare dai vamunangagwa vaive nerutsigiro rwakadaro.
Hanya dzokuhwina sarudzo hazvo havana rutsigiro rwavanhu. Then your routine onzi nevanhu vangaita zvemauto handioni, vanenge vakazvinonokera zvakare zvinogona kuti nesei zvakare kuzviita muno. Saka ndingangoti ndinovasa kuti pavo pavaperera.
Mutungamiri wePlatform for Youth Development, vaClaris Maduku, vanotsigirawo maonero aya vachiti havaone vechiuto vane masimba kana ushingi hwekukwanisa kubvuta masimba kubva kuhurumende. Murongi wemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network, vatine Mukwewa, vanoti vanoona sekuti vechiuto vangave nechikonzero chekupindira munyaya yekudzingwa kwavamunangagwa chete kana vamugabe vakatadza kutevedzera zvinenge zvataurwa nematare. Asi vanoti izvi zvingaitika chete kana ivo vamunangagwa vakakwidza nyaya yavo kumatare uye matare akatonga kuti kudzingwa kwavo hakuzi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato remDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rasangana nhasi richizeya chirongwa cheBiometric Voter Registration kana kuti BVR pamwe nekutsvaga nzira dzekukurudzira veruzhinji kuti vapinde muchirongwa ichi. Musangano wanhasi wanga uchikokerwa nevakafanobata chigaro chemutungamiri webato Muzvari Tokozani Kupe uye vapindwawo nevamwe vatevedzeri vemutungamiri weMDC vaElias Mudzuri navaNelson Chamisa. Musangano uyu waratidza kushishikana nechinono chiri kuitika muchirongwa cheBVR uye wandu wakaderera zvikuru wevanhu vanyoresa kusvika pari zvino. Musangano uyu wakurudzirawo Zimbabwe Electoral Commission kuti igadzirise zvose zviri kunetsa muchirongwa ichi kuitira kuti munhu wese ane kodzero dzekuvhota akwanise kunyoresa. Utungamiri weMDC wataurawo pamusoro penyonga-nyonga iri muZANU-PF ukati zviri kuitika izvi munongedzo wekuparara kweZANU-PF. Musangano uyu wapera uchisimbaradza pamire bato iri uchiti ucharamba wakamira nemutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13? Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kushamba North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuuzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Saseni, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSaudi Arabia vaMohammed bin Salman avane makore makumi matatu nemaviri nezuro vakasunga dzimwe hama dzavo dzange dziri makurukota kusanganisirawo imwe shoroma vaAwalid bin Talal. Mukuru wemauto eNational Guard akasungwawo muchirongwa chavakati ndechekurwisa nyaya dzeuori. Mukuru wemauto eAfrican Union anochengetedza runyararo muSomalia vaFrancisco Madeira vanoti mauto aya achatanga kubuda munyika iyi mwedzi unouya. Vachitaura vari muMogadishu vaMadeira vati chiuru chemauto anobva kunyika shanu dzinoti Uganda, Burundi, Ethiopia, Kenya neJibuti dzichabuda muSomalia muchirongwa chakatangwa mune dzimwe nzvimbo kare.
Naurirano pakati pehurumende nevemabhizimisi panyaya yekuwedzera mari yekubatsirikana kune vanotengesa kunze kwenyika kana kuti export incentive yasvika padano repamusoro-soro, asi munyika hamuna kuwirirana kuti izvi zvinoshanda here sezvo nyaya yekushomeka kwemari yekunze iri kuramba ichikomba. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika iyi yapawo kuti gurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima vazivise nhasi kuti hurumende ichange ichiongorora zvakasimba kuti mitengo haisi kuzowedzerwa pazvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, chingwa, gorosi, tsvigiri, huku, nyama, mukaka, sipo, mafuta ekufambisa dzimotokari nezvimwe. Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vaSifelani Jabangwe vatenda kuti vemakambani vatotanga kuendesa magwaro kuhurumende kuti vapiwe mari yekubatsirikana yakati wandei, kwete zvikamu zvishanu kubva muzana yavari kupiwa pari zvino.
Gongoma vemakambani vatanga kuendesa vamwewo vashoma vatotanga kutopiwa zvibva kumakamba mahuru vakanga vakatoedesa vakatotanga kupiwa nokuti vanenge vachiexporta zvakawanda. Saka zvichienderana nekuti paucha applya kuti uwedzerwe zvinotambirwa here kuti nyika ichawana benefit, ichawana zvaichawana kana pane vapiwa chi incentive yakawedzera.
Vajabangwe vati semaonero avo mari inopiwa vemabhizimisi nehurumende inobatsira zvikuru, uye vati izvo zvinoitwawo kune dzimwe nyika.
Izvi hazviitwe chete muno muZimbabwe, zviri kuitwa kunyika dzakawanda dzakaita sana South Africa, dzakaita sana China. Avanopaiya vanoti maexport incentives. Zvinova izvo zvinoita kuti zvinhu zvikwanise kuti zvitengeswe zvakawanda kune kana pamune zvinenge zvichibuda munyika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaKalisto Jokonya vati zvakanaka kuti vemabhizimisi vapiwe mari dzekubatsirikana, asi vati pane zvakawanda zvinoda kuitwa kugadzirisa upfumi hwenyika.
Saka tinenge tichingodzokora pamwe chete tichidzokera kumashure, hatisi kuenda mberi. Ende tora parichingodaro nhamo yedu ndeyekuti tiri kudya zvevana vachauya vachazorarwa vano vanozobveya kumashure. Ndo zvatiri kudya nguva ino, hatisi. Ende tinongoti chero tadya isusu tikaguta hazvinei nevachazouya kumashure. Uko kutadza kuronga ikonomi yedu kwatinenge taita.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati vanotenderana nemaonero aya. Dr. Kanyenze vati hapanawo kujeka kuti mari yakambopiwa vemabhizimisi ava kutanga gore rakapera zvakaparurwa chirongwa ichi neRBZ yabatsira here. Vativo mari idzi dzinopawo kuti chikwereti chenyika chiwedzere zvakanyanya.
Ichikwereti guys, tamuri kuti zvakare hurumende ngaitore chimwe chikwereti, saka tine kutarisa bhanga kuti ringe richitora zvakare chimwe chikwereti chakati kurei chiri pamusoro kuti kironge urongwa ihwohwo. Saka dambudziko ringoripo nderokuti mukatarisa kana pari zvino 200 yakazowedzerwa ne300 500 million yeexport incentive iyoyo iri pa5% haisati yabatsira kuti tiyatsoona kuti mari iya yakuwanikwa. Mari iri kutoshayikwa zvachose, saka hapana zvinonyatsokubatika kuti mari iyi yakabuda pachirongwa cheexport chemabond notes yatibatsira kuti mari kushomeka kwayo kuve nani.
RBZ inoti mari idzi dzinogona kuwedzerwa kubva pazvikamu zvishanu kubva muzana kusvika pazvikamu gumi nezviviri kana zvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana, zvichingoenderana nekuti munhu anenge achitengesa chii kunze. Vagari vemudhorobha reAllentown riri mudunhu rePennsylvania muAmerica nhasi vari kuvhota vachisarudza meya. Chizvarwa cheZimbabwe chiri kukwikwidzawo musarudzo idzi, uye chinotiwo chine chivimbo chekuti chichakunda. Ngatinzwei Jonga achiti panyaya iyi.
Kunyange hazvo sarudzo dzatanga zvisina mutsindo nekuda kwevanhu vashoma vari kuenda kunovhota, mumwe wevari kukwikwidza musarudzo yameya vaSolomon Tembo vanoti vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo iyi, vachiti vakaita zvose zvinoita kuti vadive nevagari vemuguta ravo munguva yavaitsvaga rutsigiro. VaTembo ava vane makore makumi mashanu nemana ekuberekwa vanoti guta ravo ranonokerwa neshanduko yavakavimbisa kana vakasarudzwa.
Mwari achatikundisa nhasi. I'm hoping tichawina chaizvo. Tiri kumhanyamhanya kuno tichifonera vanhu vedu kuti vaende vanovhota. Saka tirikutarisira tena kuti akati maybe kuma 11-12 vanhu vanenge vakuenda vakawanda kunovhota, and tiri kutarisira kuwina chaizvo.
VaTembo avasina bato riri kuvatsigira vanoti kunyanga hazvo vari kukwikwidzana nevamwe vana mapato ane mukurumbira muAmerica, havaone izvi zvichiita kuti vakundikane sezvo chiri kusarudzwa apa ari munhu kwete bato. Asi vanovemeya pari zvino vaEd Polosky vebato reDemocratic Party vanoti zvavaitira vagari vemuAllentown mumakore gumi nemaviri avanga vari meya zvikuru kwazvo zvokuti vanoona vachisarudzwa zvakare kechina. Vari kutungamira chikwata chiri kutsvagira vatembo rutsigiro vaFrancis Mawinti vanoti havaoni vatembo vachitadza kubudirira sezvo vakavimbisa vagare kuti vachagadzirisa zviri kudzosera guta ravo kumashure, zvakaita dzekushayikwa kwemabasa, kushayikwa kwepekugara pamwe nekuderedza uwandu hwemhosva dziri kuparwa muAllentown. Vama windi vano tuhumwe wewaro wekushaga rutsigiro vava tembo. Waiwe wekuimbisa dzidzo kuvana vose zvisinei kuti mwana wemurombo here kana kuti kwete. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinove zvakare mugari wemuAllen Town vatendai Rukambe vanoti naivowo vanoona biza ravo richitanga iro kusvika patambo. Vatembo vanoti havaoni vapoloski vachisarudzwa nevagari sezvo vaine mhosva dzinodarika makumi mashanu dzavakatarisana nadzo. Ziri kumatare edzimosva.
Vanhu vane zvinhu zvavo zvavakaita, ino tino hativawishe bad luck but tinowisha kuti zvinovafambira. But munhu wanisiri kutya neexperience yavo yavanayo, hapana zvavaitira vanhu vakawanda muAllen Town, vaitira vanhu vashomanana. Saka ndosaka tiri kutaura nevanhu vese mudhorobha raAllen Town kuti vavhotere ini. Ndindichavaitira zvakawanda nemunhu wese anenge achionekwa.
Asi vapoloski vati havaoni izvi zvichivatadzisa kusarudzwa kuti vadzoke zvakare mudariro. Vari kumirira vaNat Hyman vebato reRepublican pane imwe nzvimbo yekuvhotera havangoda kudongwa nezita ravo rekutanga rekuti Berry vanoti vanoona vaHyman vachikunda musarudzo idzi. Vamwe vari kukwikwidza musarudzo idzi ndava John Ingram vakazvimirira pamwe nava Ray O'Connell vebato reDemocratic Party, asi zita ravo richange risiri pamagwaro ekuvhotera. Zvichireva kuti vanenge vachida kuvavhotera vanoita zvekunyora zita ravo pamagwaro ekuvhotera kana kuti write in candidate. Guta reAllen Town rakawambwa mugore ra1762 uye parizvino rine vanhu vanodarika zvishoma 120 ezviuru. Zvichabuda musarudzo iyi zviri kutarisirwa kuzivisiswa usiku hwanhasi uye vanhu vamirira kuona kuti nderipi biza rinobudirira kudhonza makore mana achatevera richitungamira guta iri. Ndakamirira Studio 7 kuAllen Town, Pennsylvania, ndini Jonga Kandemiri.
Nau zemitambo chikwata chemaWarriors chasimuka chakananga kuLesotho chine vatambi vana vakaberekerwa nekukurira kuEngland avo vakamboramba kutambira Zimbabwe kare. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Tendai darikwa weNottingham Forest, Kudzai Benyu weCeltic, McClybourne weLeyton Orient naAdmiral Muswe weLeicester avo vakaberekwa nekukurira kuEngland. Vasimuka nhasi mangwanani nechikwata chemaWarriors vakananga kumaseru kumutambo wekuyanzana masimba neLesotho uyo uriko mangwana manheru. Aka ndiko kekutanga vatambi ava avo vasingataure rurimi rwamai rweshona vachibvuma kutambira chikwata chenyika ichi mushure mekumboramba vachiti ivo nhabvumu nyika yaive isina kurongeka zvekukodzera kuti vatambire maWarriors mumakundano eAfrica Cup of Nations kana eWorld Cup. Asi darikwa anoti iye azvipira kutambira maWarriors sezvo kunyange akaberekerwa nekurira kuEngland midzi yake iri muZimbabwe. Bonny anoti ari kufara kuuya kuZimbabwe achiwedzera iye kuti achaita nepese paanogona kuti Zimbabwe ibudirire mumutambo wenhabvu. Murairidzi wemaWarriors Wilson Mutekede akadaidza vatambi ava nevamwe vanotambira zvikwata zvemuno kuti aone kuti vanokodzera here kutambira chikwata chake mumitambo ye2019 Africa Cup of Nations nemimwe ichatevera. Manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti vane chivimbo nevatambi vari mukamba kuti vachamirira nyika zvine mutsindo kwete mumitambo miviri iyi chete asi nemimwe ichatevera. Kamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda zvikuru Michael. Vatereri musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Youth Forum mutungamiri Nkomo achange achizeya nevechidiki mapisha-pisha ari kuitika mubato reZANU-PF. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vamwe vagari vemuHarare nekumasvingo kusanganisirawo nzvimbo dzakawanda munyika vanoti havasi kufara nekudzingwa kwakaitwa vaEmerson Mnangagwa muhurumende. Utungamiri hweMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai unoita musangano wekuzeya mafambiro ari kuita chirongwa chekunyoresa vavhoti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina PJ munhau dzeIsindebele.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngolesibili mhlaka 7 lwezi 2017, ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Manda! Kazi namandiri kumtangano. Iyo la mami zesa atula yungubuti hivo. Awa kate venga ma food soldiers in this process. Kwa sifuna emotioni. Imubu emotioni. Yungubuti makama longwena wawo. Kwekose patini.
Aveva ndaliza NPF zanse mandebeleni. Babiwa sebefuna kukoche umpati ntampovo na ngezo mvigela. Mnumza na Kempo Mohadi. Ngoba elo vujelwane lo mnumza na Emerson Mnangagwa. Yenage ukoche izolo.
We have to understand that impi yenge so mtu oiwane. Impi yenge mtu wongi. Every Zimbabwe. So, akula kutu lo ngomele vengeni. Si akula zutu bakwe nzele utu vengeni so mfazu wawo. Kuna hape uvizu vice president. Katesa anja wono kuti nepotism.
Ukuthi ke abajaba kubandla lezanu PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi abajabuliswa ukuqotshwa kwakhe nomgabe izolo. Ukhetho lokudinga umeya wedolobha le-Allentown ePennsylvania luqhutshwa namhla. Kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe abadinga ukususa ongumeya owamanje. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Abebandla lezanu PF zasinike emandebeleni babikwa sebefuna kuxotshwa umpathi ntambo obona ngezomvikela umnumzana Kempo Mohadi kanye labanye abedlula ichumi ngoba bebikwa belobudlelwane lwabe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke osexotshwe esikhundleni abekuso. Uvusisiwe Mkhwananzi kusipha lolu daba.
Emhlanganweni okhutshelwe emahofisini ebandla lezanu PF lamhlanje ekuseni kubotshwe isinqumo sokuthi kubhalelwe eHarare ukuze uMohadi umnumzana Bert Nkoncube olilunga lePolitic Bureau uNkosazana Tambuzane Mohadi Lauren Kibi bona abakuCentral Committee baxotshwe kuleli bandla ngoba belobudlelwane losekhitshwe esikhundleni sokuba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mtambuzo Mnangagwa. Abanye abangasafunakaliyo kuzanu PF umsekeli kamphathi ntambo obona ngezenzakala elizweni umnumzana obedingwa Mguni, umgcini sihlalo webandla lezanu PF ezansi yemandebeleni umnumzana Rabelang Tshwene, lo meli wemzingwane edalela ePhalamende umnumzana William Dewa. Okumangalisayo ukuthi bonke laba okumele baxotshwe kababuyanga emhlanganweni obuphethwe ngumsekeli kaTshwene umnumzana Sol Mahali Mancube othe laba akusamele baqume befike emahofisini ebandla lezanu PF.
Manda! Kazi namandiri kumhlangano. Iyo la mami zesa atulayo ukuthi hivo abakade venga ma food soldiers in this process. Sesifuna emotioni, simubu emotioni, yokuthi makama longwena wawo, bekose patini, sesifuna emotioni ukuthi siyayindoza I want center of power. Anywa ungaba his excellence.
Umhlangano lo uchothoze kakhulu ukusiphatha kwalaba abakhoze unkosikazi Grace Mgabe ngomgqibelo lapho esipha umbiko wakhe emhlanganweni wakoBulawayo.
Condemn, we strongly condemn okwayenzakala lapha. We not allow it. The party will not allow it.
Uncube uthi bona njengezanu PF ezansi emandebeleni basekela inyathelo likaMgabe elokuxotha Mnangagwa njalo bathi bafuna unkosikazi Grace Mgabe athathe izikhundla zokuba ngumsekeli kamongameli welizwe.
Amasosi la abukeluthetho siyasekela ukuthi kwabe nepolitiki kube nendawo kupresidium ekafibe vice president. Elevatlandela is protocol to Zanupia, who makes this. There is no one other than who had excellence. Grace is told you, Zoto, Mukari, as his senior, they will make this.
wacubungula ngezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi amabandla aphikisayo kumele athathe leli thuba lokungezwana okukhona kuZANU-PF ukuyikhipha embusweni
ngoba izasplitha definitely ekusplitheni kwayo isplitayo must benefit opposition but opposition kuyehlula ukuthi bethi take advantage of that. I think really abo MDC they now need to get serious ngeplan ukuthi what's there for 2018 for abantu ngoba akukhanyi nxa bengafuna ukuba serious ukuthi alternative inga.
Isikhulumi se-MDCT ezansi emandebeleni umnumzana Ekhe Moyo uthi kuyabathokozisa ukubona iZANU-PF idabuka phakathi.
Siyathaba kakhulu ukubabona besilwa mwavele lapha abakhona bamelanga babe khona fana bazifakile ontazokayiphikiswa kungasi kuthatha kwabantu abalwe iZANU iphelele khonapha.
Iningi lethu Mgabe uyenze iphutha elikhulu ngokuxotsha uMnangagwa njalo kuzaba nzima ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. NginguVusisizwe Mkhwananzi oyendaba ze-Studio 7 eMajawundan eGwanda.
Abatsha abakubandla leZANU-PF abasekela umnumzana Emmerson Mnangagwa obengumsekeli kamongameli welizwe oxotshwe umsebenzi izolo bathi bona ngemva kokuxotshwa kwezinye zeziphathamandla eziqakathekileyo zebandla leli sebezakhuthaza abanye babo ukuthi bengavoteli umongameli Robert Mugabe kukhetho lomnyaka ozayo. UGibson Pepe weStudio 7 usethulela lolu daba.
Bekhuluma le ntatheli izindaba namhlanje eHarare, abatsha abangaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Youth Action Platform bathe umongameli usedelelwa ngumkakhe unkosikazi Grace Mugabe besithi kabasoze bavumelane lakho lokhu. Omunye walaba umnumzana Innocent Mhlanga uthe bona njengenhlanganiso kabasoze bagoqe izandla esithi sokuyisikhathi sokuthi umuntu wonke abambane ukukhipha uMugabe.
Kuthi abantu abakreative ukuthi imulika yamani ingene umfazi indoda abantwana lokhu akuzisupport uyezwe understand ukuthi impi yayingeso umuntu oyi-one impi yayingumuntu wonke every Zimbabwe. So akula ukuthi lo ngumele bengene siyakwazi ukuthi bakwenzele ukuthi bengenise umfazi wabo kunapho ku-vice president khathesi anti abona ukuthi nepotism. So thina sithi hayi yazi usupport lo. We are encouraging our members ukuthi bengabe be-register.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Thontirayi Chidawa uthe bona njengenhlanganiso kuyabadanisa ukuthi ibandla leZANU-PF selimi manzonzo. Nanku omasikizolo sebezenzela uMathanda wona umumo welizwe umi manzonzo. Khuluma ngokufanayo omunye wabakade besemhlanganweni lo umnumzana Gabriel Togarepi uthe ukuxotshwa kukaMnangagwa sokufuze kutshengise abantu ukuthi uMugabe akwaziyo ukusebenzisa abantu hatshi ukuthuthukisa ilizwe kungakho kufuze akhishwe kukhetho lomnyaka ozayo. Umnumzana Bathabile Clowu ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uthi ukuxotshwa kukaMnangagwa kunikeza amathuba kulabo abafuna iZANU-PF ikhishwe esikhundleni ngoba phela sokusele udokoza kuphela.
Okuhlupha ngokuthi wona ama-youth sesithi thina singavoteli uMugabe ngoba owabo uMnangagwa yena uxotshiwe. Lokho angeke sesikukhayela ngezinye indlela sithi nga uMnangagwa kakhitshwanga bebeyabe belokhu besithi thina simvotele uMugabe. Abantu laba asikho bantu abamele uzimba uzulu ngabantu abamele umuntu. Kuyabe kufana vele ukuthi yena uMnangagwa engangena esikhundleni sona lesiya sizaphinda sibone futhi i-politics ukuthi iyabe iphakamiselela umuntu oyi-one ingasaphakamiseli ilizwe lo.
Enye njalo ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Matthias Chuma uthe ukuxotshwa kukaMnangagwa sokutshengise ukungathembeki kukaMugabe yena owathi lapho ekhipha umjuru wathi kuzaphela ukulwa kuZANU-PF kodwa nanko kasathembi muntu.
Kutsho ukuthi ikusasa elizwe ayisakhanyi kuhle ukuthi iminjani ukuthi kuzahamba njani akusela umuntu ongabakwazi okokhathesa. Kodwa lokhu bekuvele kukhanya ukuthi kumelele ukuthi kuzayenzakala ngemva kokukhuluma kukadokotela uGrace esesola kakhulu ukwenza kuka-Vice President Mnangagwa.
Ukufuthelana okusebandleni leZANU-PF waqala ngemva kokhetho luka-2013 lapho okwaxotshwa khona owayengumsekeli kamongameli unkosikazi Joyce Mujuru kwafakwa uMnangagwa kodwa lanamuhla akukapheli. Abahlaziya ngezombusazwe bathi lokho kubangelwa yikuluphala kukaMugabe ongasathembi muntu. Umnangagwa uqoshe kuhulumende izolo kodwa amalunga ezanupf asekhuthaze ukuthi akhishwe esikhundleni sakhe kubandla lele kufake unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi amalunga amsekelayo lawo aphakathi kwelitshe lembokodo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Kunjalo nje izabelo eziningi zebandla lezanupf zithi zifuna unkosikazi Grace Mugabe abe nguye okhethwa ukuthatha isikhundla sikamnangagwa. Ingatsha ezigoqela olwabasakhulayo baleli bandla lolwabesifazane lazo seziphume lesinqumo esifanayo. Ingcathu kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda yena-ke upha umbono wakhe ngokuxotshwa kukamnangagwa labasekeli bakhe.
Ngibona ngani mina bazithwalisa nzima nxa bangazinika umsebenzi omningi kakhulu esingawabiza ngokuthi i-witch hunt, ukuthi sebedinga nje wonke umuntu ukuthi hayi wonke umuntu sengumtharati. Ngibona ukuthi nxa ukuthi bele problem bele nkinga lo mnangagwa khona ukuthi le mnangagwa sexotshiwe bekufanele ukuthi ngabe bayakuchiya kunjalo kuphela lapho ngoba inyoka vele iqunywe ekhanda. Ngakho nxa sebethe umnangagwa sexotshiwe sebeyiqumile inyoka ekhanda sofanele bame phela ngemuva lapho babone kumbe bakhona abantu aba afuna ukulandela umnangagwa wakhona lo. Hayi khona ukuthi bona bavele babaxoshe kodwa kungenzakala ukuthi bebabona bengabantu abaphithekayo ngoba lokhu bezama ukuthi basebenzele umnangagwa bephakathi kwebandla. Nxa kuyikuthi abangu-15 abaxotshwayo kuyikuthi benza ngaleyo ndlela, ngibona ngani kuyazokuqondeka ukuthi babaxoshe labo ukwenzela ukuthi bathole ukuhambisa umsebenzi webandla labo ngendlela abakhetha ngayo.
Singathi sokuyikudilika kwebandla lezanupf yilokho.
Hayi, ibandla lezanupf mbona lisekhathala ukudilika. Ukudilika kwebandla lezanupf kuzenzala kuphela kumbe kungaba seduze kakhulu mhla upresident Mugabe esuke waba ngekho ekukhokheleni bebandla. Nxa upresident Mugabe lokho ekhona mbona ngani hayi kubhilika kwebandla, njalo ubhilika kwebandla kungaba into enzima kakhulu ikakhulu ibandla nxa lilokhe lisembusweni lingele busayo. Mbona kuzaba nzima ukulibhilika.
Ukhona ukuwa kukamnumzana Mnangagwa singathi kuqansa na kukankosikazi Grace Mugabe.
Mbone ngani kumgceke lokhu ukuthi unkosikazi Grace Mugabe labamkhuzelayo abafana loprofesa uMoyo naye upresident Mugabe bathole ithuba elikhulu kakhulu lapho lokuthi baqhubekise ngomsebenzi wabo ukuthi bafake unkosikazi Grace Mugabe ku-vice president. Njalo ngibone ngani lokungena kwakhe esikhundleni sokuba ngu-president ngemva kukapresident Mugabe kungabe sekuseduze kakhulu nxa sikhangele lapho kade kukhona emalengeni
yena umnangagwa bathi ingwenya umbona ebuyela emanzini esihlalela kumbe kukhona ngakuqoqa.
Umnangagwa ligwale lesabekayo kangibona ukuthi kukhona akwenza mina solekho wabanguyeka kukho into ayenzayo kumbe iqhinga lithathayo laphumelela. Ube ngumuntu othi angasebenza labantu bemsupporta bemkhuzela bethi akaye phambili nxa bangabanjwa ababalekela abachiye emgceke.
UMnumzana Nkululeko Sibande ngocubungula ezombusazwe uqoke lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ewele Bhilithane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele Nkomo.
Asambeni
uyakwazi na lapho okumele uyebhalisa ukuvota? Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 oluqhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eyezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMthumbane, eLobhengula laseLuvuko. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabukuta Fara, Edfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mthatha, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Pungu, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, kanye le North, eMashingo, Chivi Central, e North, nase South. Mashingo North, South, West, and Central. Le Mashingo Ebe. Emachebeleland North, Elupane East, Echolocho, North, Le South, Le Mkuzi. Emachebeleland South, Emachovo North, Sanyele South. Ebubulilima East, Sanyele West. Enkabazwe Emitland, Gokwe South, Le Central, Gokwe Sasami, Berengwa West, Le South, North, Le East. Izishabane Ngezi, Ganye, Izishabane Runde. Kodwa phela lawa ayisiwo wonke ama-centers alingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebhusayithi yethu iye Voice of America ethi www.voandebele.com. Live talk lamhlanje kuhlelo lwabatsha All the Connection sixoxa ngokuxokozela kusebandleni leZanu PF ulandela ukuqotshwa kwamnumzana Emerson Mnangagwa kobe ngumsekeli kamongameli welizwe kukhulumende. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinta icingweni lami lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngesikhathi abantu bakwele Kenya sebecabanga ukuthi ukufithelana okuphathelane lokhetho kungabe sokuphelile elizweni, sokukhwezwe izicelo ezintathu emthethwandaba waphezulu weSupreme Court ngokuphikisa limpumela langokuqhutshwa kwalolu khetho okuqondiswe kumongameli Uhuru Kenyatta lamphikisayo umnumzana Raila Odinga. Uthi-ke ukuhlaselwa okwenziwe isigodla somsakazo wakwamabonakude wakwele Afghanistan esikolweni selolu lizwe iKabul lamhlanje ngebhomba langabantu abangene bedubula ngembhobho kuthiye abane befile kwalimala kakubi abangamashumi amabili. Abalwa becatsha besimoslem abe-ISIS bathi yibo abahlasele lomsakazo weShamsadi TV. Uhulumende usephume lohlelo olwenqabela osomabhizimusi ukuthi bakhweze intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla ama-price controls ngesiNgisi, okuyinto esolwa zingcweti zisithi lokho kuzabangela ukuthi izinto lezi kumbe impahla le isilele ezitolo. Umphathi ndambo obona ngezokuthengisela namnumzana Mike Bima uthi intengo yempuphu, amafutha okupheka, lawezimota, isinkwa, inyama yenkuku leyenkomo, amaqanda, ichukela, irayisi, uchago, isepa yokugeza leyokuwatsha kanye lesamende ayimelangwa ikhwezwe intengo. Kodwa ingcweti kwezenotho umnumzana Masimba kutshera uthi lokhu akusoze kusebenze.
Siyakwazi ukuthi kuyini okwenzekileyo ngo-2007 mhla ama-price controls evuya. Into zaqala ukunyamalala ezitolweni, into zaqala ukuqonga intengo, abantu bebengakwanisi ukuthi bazithengele ama-basic commodities. So ngiyesabela ukuthi njengoba umkhonomi ume ngendlela enjengaleyo, into zizanyamalala kuma-shelves, intengo izaqonga, zizaqalisela ukuthengiswa kuma-backyard nakuma-butha asezimota. Into zingatholakali.
Uyatsho ukuthi ama-price controls la kasoze asebenze azabangela ukuthi izinto zinyamalale ezitolo. Kuyini okungasebenza okungenziwa nguhulumende ukwenqabela ukukhwela kwentengo yezinto?
Uduba olukhona ukuthi izinto ezinjengalezo oziqambileyo zifuna foreign currency ukuthi zivuye lapha elizweni. So nxa kuyukuthi uhulumende ufuna ukwenqabela ukusilela kwezinto lezo, kumele anike ama-manufacturers i-foreign currency eneleyo. Nxa kuyukuthi ama-manufacturers ayahamba ezitaladeni ezidingela i-foreign currency, siyakwazi ukuthi i-rate kathesi iqonge kanjani iuma 50% nxa usebenzisa i-transfer, iuma 25-30% nxa usebenzisa i-bond note. So sitho ukuthi ama-manufacturers i-30% ne-50% abazibhadalayo ukuthi bazuze i-foreign currency yikho okubangela ukuthi intengo ikhwele. So aloba i-reserve bank ingadinga indlela yokuthi abantu abamanufactur ama-basic commodities lawana bazuze i-foreign currency eyeneleyo ukuthi bathenge ama-raw materials afunakala ukuthi izinto ezinjengamafutha nesepa nokunye okuqambileyo kutholakale, yikho okungaqeda udubo lolo, hatshi ama-price controls.
Yona intengo yezinto lezi iminjani okwamanje njalo ziyatholakala na ezitolo?
Khathesi ziyatholakala, intengo iyakhwela ngama-cents langa ngelanga, kodwa into khathesi ziyatholakala.
Umnumzana Masimba kutshera yingcwethi ecubungula ezomnotho. Lapho ke ubekhuluma ecingweni eseHarare, lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Izakhamizi zeMatopo, iZansi, eMandebele nekanye lezakoBulawayo zibhaxabulwe kakubi ngamapholisa lapho ziye emkhosini ukucela izulu eyamakhosi koBulawayo. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Phezu kokubhaxabulwa kakubi kwabaningi kusehlakalo lesi, umnumzana Stanley Raphael Khumalo kunye labanye abalitshumi lanye babotshiwe baze bakhululwa izolo emini ngemva kokuba umthethwandaba ulahlele khatshana icala abakade beletheswa. Laloba kunjalo abatshayiweyo bebelokhe bethoba imvimvinya ezinqeni embaleni kunye lezandleni. Induna yakoBulawayo umnumzana Mkhize Khabazela uthe inkosi ibotshelwe ukuba lindebele lokwenza into elisiko layo.
Mina nguMkhize Khabazela, chief wala kwaBulawayo. Inkosi le wayibophela ukuthi khona wayeyinkosi yamaNdebele.
Ithini ngakho?
Thina maNdebele ngokukhuluma kwethu sisho khona sonke sisamthwakazi. Sithi thina inkosi eyiyona yiyo yonale, kayikho enye inkosi. Ngoba yiyo ezala umzilikazi, yiyo kanye enye inkosi esayethula e-Church Terms balomsindo owaqala lapha.
Unkosikazi Sithokozile Ndlovu, omunye wabakade bebotshiwe, uthe ukutshaywa lokubotshwa kwabo kumzwisa ubuhlungu njalo isiphatho abasiphiwe ngamapholisa nomumo welizwe sokumenze waba yintandane.
Sibuhlungu siyakhala, sibuhlungu siyakhala, sizubuhlungu basibotshele indawo yabo, sizubuhlungu thina sifuna indawo yethu, mina njengamangilaba bangilamama ngintandane babamawukalugubrawundi, ngibuhlungu kakhulu, ngiyafuthelana. Kanti angilabantwana indaba yena into eyenzakalayo eyenzakalizo, abantu abamse bambalekile bonke bayebhoti bayebhotshwana, ngintandane ngisele njengomkhoba, ngizubuhlungu kakhulu, angilabana ngilabani siyaloku okungangithengisela.
Umnumzana Vuyo Mguni uthe babotshwe besiyakhulekela izulu lenhlanyelo yabo.
Besibotshele ukuba ngamaNdebele ngoba besihlangene singamaNdebele sisiyacela izulu, sisiyabusisa inhlanyelo sile nkosi yethu. Singakade siyofika nalapho sabotshwa ke endleleni, sashaywa kulenyele kuyamandla isankala lapha ilimele kabuhlungu ngokushaywa ngamapholisa. Le into isinkulu sithi ukuthi ilungisiswe masinyane ngokuphazima ngoba uncindezelo olukhona lusithengisa ukuthi thina kumele sibe ngabantu abazibusayo ezweni lethu ngoba sibuswa by a foreign power efuna ukuthi sincinze ngaso sonke isikhathi. Ngakho ke sesifuna ukuthi ongokwethu akubuye kube ngokwethu ebantwini besiNdebele abagoqela wonke amaNdebele angaphansi kwenkosi uMsikhindi zikaKhathane.
Umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo obekade esemthethandaba izolo uthe abantu bakwaMthwakazi bayahlukunyezwa kakhulu lokubandlululwa.
Thina njengeMthwakazi Republic Party kasijabulanga ngokutshaywa okwenziwe abantu bakithi kungesonto lapha kade behlanganyele khona besithi bayenza umkhubo wabo ngokwesiko labo, okwenza amapholisa kamgabe achaya abantu bakithi abaningi balimala kwaze kwathi abangu-41 bayavalela e-Central. Bagcina bevumisa njalo icala abangalivumanga okuthiwe khona i-criminal license. Ngemva kwalokho kwazobotshwa-ke u-SRK laye esethweswa icala engelalo. Lokho kwenze kwathi ilanga layizolo abantu batshone ekhothi. Ngemva kwalokho wasetholakale engelacala. Kuyasivelela sobala thina njengabantu bakulumhlubulo ukuthi vele asobantu banye labantu beZimbabwe. Yikho uzathola ukuthi abantu bakithi bengathi bayaphakamisa amakhanda sebengabatshayayo bebotshwa. lokubosha wabo kuyadabukisa ngoba isikhathi esiningi uzwa kuthiwa iHarare isithe okwenza thina sizibuze ukuthi kanti sibotshwa iHarare kumbe sibotshwa ngumthetho ngoba nxa sibotshwa ngumthetho akumelanga kuthiwe ama-instructions okubokha abantu bakithi avele iHarare kodwa kube yikuthi umthetho uthe sitholakale silecala kungalokho ke thina sithi uhulumende weZimbabwe engaqhubeka esenza lokho ngelinye ilanga uzazokhela amalahle ekhanda esezithola esebize udlakela angasoze amelane lawo.
Imbuthano yabalandeli benkosi uKhumalo ihlala ivinjwe ngamapholisa. Umkhosi wokugcotshwa kwakhe wavinjwa wamiswa ngamapholisa ngoba ebika engemukelekanga njengenkosi. Isimanga abalandeli bakhe bethi uhulumende weZimbabwe kunye lenhlanganiso yemthwakazi Cultural Association bakhanya bemukela lokuhlonipha umnumzana Bulelani Khumalo owase South Africa njengenkosi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ukhetho lokudinga umeya wedolobho le-Allen Town ePennsylvania khonapha eMelika luqhutshwa namhla kulabanye ababalisa isizalwane seZimbabwe yabadinga ukususa ongumeya webandla leli lama-Democrats umnumzana Eddie Pulaski. Intatheli zindaba yeStudio 7 uChris Kande ulandisa esePennsylvania.
UThembo ongusomabhizimusi ulethemba lokuthi uzanqoba ngoba eyamukelwe izakhamuzi zalelo dolobho.
Abantu laba sebehlulekile, thina sizaletha inguquko.
Ongumeya okwamanje umnumzana Pulaski osephethe lesi sikhundla okwamahlandla amathathu ucutshungulwa ngamapholisa kulandela ubufakazi bokuthi wachaphaza imali yomkhankaso wakhe. Uyalilandula leli cala kodwa ukhangelelwe ukuthoniswa emthethwandaba ngenyanga kaZibandlela. Lokhu sekuphe ithemba lokunqoba kulabo abamphikisayo ababalisa umnumzana Thembo. Kodwa impawu eziningi ezibalisa ukucubungula kwembono kaZulu zitshengisa uThembo esemsileni kulabo abancintisayo. Idolobho le-Allen Town lihlala lingelama-Democrats kukhetho. Isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Francis Mawindi uthi izakhamizi ze-Allen Town zamukele uThembo ngezandla zombili. Umnumzana John Richard Ingram owayisiphathamandla sekhomishini yalelo dolobha ngomunye oncintisa ezimele njengoThembo. Kuthi ibandla lama-Republicans limelwa ngumnumzana Nat Heyman okubhizimusi lokuthengisa izindlu lezakhiwo. Esinye isiphathamandla somkhankaso kaThembo umnumzana Rikon Ziegler uthi umkhankaso kaThembo wamukelwe ngabanengi.
I know we're going to win because everyone we talk to are they're tired of like you know the problems in Allentown.
Sizanqoba kulolu khetho. Wonke umuntu esikhulume naye usekhathele ngokubulawa kwabantu e-Allentown, ukuthengiswa kwezidakamizwa nokunye.
Umthwalo unzima kakhulu kumnumzana Thembo, kodwa uthi yena kasoze alahle imbeleko ngokufelwa. NgisePennsylvania igama nguChris Kande.
Bathu yakhalus fondi.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi ukuthi siqhubekele phambili, wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abebandla lezanu PF ezansi emandebeleni babiwa sebefuna kuxotshwa umphathi ntambo obona ngezomvikela umnumzana Kembo Mohadi ngoba elobudlelwane lomnumzana Emerson Mnangagwa yena-ke uxotshwe izolo. Kuthi abatsha abayikubandla lezanu PF abasekela umnumzana Emerson Mnangagwa bathi kabajabuliswa yikuxotshwa kwakhe umgabe izolo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethola lamhlanje. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.